ndizvo zvinonetsaka. Zvinoreva kuti vamugabe vatotora masimba eparamende, vakatora masimba emakoti zvavo zvavo zvese, vanongotaura zvavanoda, vanongotaura koti zvavanoda. Vanhu vacho havachatevedzere mutemo, havacharespekti vanhu veZimbabwe. So saka izvozvo izvo ticharamba hatingabvume, kuda kuti vanhu vazive kuti uyu mudhara uyu akaipa. Nokuti tikagara vanhu havazozive kuti mudhara akaipa, vanozofunga kuti ari kuita zvinhu zviri rait. Zvaari kuita zviri wrong and zvichagara zviri wrong. Hatibvumirani nazvo.
Ko, zviri kutaurwawo navamugabe kuti hurumende haina mari yekuti iite sarudzo dzamuri kuda kuti dziitwe idzi?
Manyepo kana kuti kusaziva basa, because takati tichanga constitutional making process, takaenda kuNDC kwa mari neNDP, tazopedza constitutional making process, tikaenda kureferendum, mari yereferendum yakawanikwa. So sezvo kana mari yereferendum ichigona kuwanikwa, mari yese inogona kuwanikwa, nekuti mari inosevenza kuhurumende haisarudze kuti izvi tichazviita izvi hatizvizi. Nokuti zvandinoziva ndezvokuti munhu wese ane kodzero rokuti awane vamiririri muparamende. So saka iraiti yegovernment kuti isvage mari iyoyo kuti uite vamiririri muparamende. Hatidi kusarudza vamwe vanhu tivasiye panze tisina kumirirwa. So saka zvokuti hapana mari, manyepo, tisagone basa kwamugabe gaende kuzozorora.
Asika vamwe mubato renyu reMDC vanenge vari kuwirirana nenyaya iyoyo yekuti sarudzo dzimbomira kuitwa, zvinenge zvichizofamba sei manje?
Vari kuwirirana namugabe kavakunanzva zvikunanzva namugabe. Hatidi kuti tibvumirane namugabe, togodo. Pozishini yepati haibvumirani namugabe, kunongoita maindividuals anobvumirana namugabe. So saka pozishini yepati ndeyekuti isusu weya idemokrati pati, tofanira kuti tisevenzese mitemo yedhemokrasi.